Nyengo izi zvinoti zvaneta nevamiririri vanoti vakavhoterwa kana vakapiwa zvigaro zvekuve makurukota muhurumende vokanganwa kudzoka kwavakavhoterwa uye vanenge vasaende kunovamiririra kuparamende. Dzinoti budiriro dzavanotarisira dzakaita sekugadzirwa kwemigwagwa, kuvakwa kwemakiriniki nezvikoro, mabridge nezvimwe zvakawanda zvinodiwa nevagari vekumaruwa dziri kuramba dzakasaririra mushure, asi ivo vakapinza vanhu pazvigaro vachitarisira kuzadziswa kwezvirimbiso izvi. Imwe nhengo yeZANU PF vaDenzel Watyoka, avo vakavhota kuHurungwe West uko gurukota redunhu reMashonaland West amai Muriswa Chikoka vakakundwa naMuzvare Chinjai Kambuzuma, vanoti vanhu vave kutarisa kuti munhu ari kuzadzisa zvaanenge avimbisa here.
Chaakuitika izvozvo ndechekuti vanhu vaakutarisa kubva kumashure kuti zvamunenge makambovimbisa sevatungamiri pamaida kupinda pachigaro makavimbisa zvipi kuti muchaitira vagari kana kuti vanhu vemunharaunda yamunomirira. Vanhu vomirira makore yamunenge mashanda votarisa kuti zvamakawirirana ndizvo here zviri kuitika. Muri kukwanisa here kuvamiririra sezvamakavimbisa?
Nhengo yebato reZANU PF muwadhi 17 kuHurungwe West vaJoel Zilala vanoti vanhu vave neushingi hwekukwanisa kuramba nhengo yavo zvisinei nechigaro chainenge iinacho mubato kana zvichienzaniswa nezvaiitika nguva yakare.
Vanhu vane ushingi kana kuti vaakukwanisa kuti aiwa kwete hazvisiki zvazvo takawirirana, saka muzokwanisa kuti miririra. Naizvozvo rega titsvake mumwe munhu zvichida angava anokwanisa kuzotimiririra pane zvatinenge tichida.
Muzvare Kambuzuma, ava vakakunda amai Muriswa Chikoka, vanoti kukunda kwavo kunozadzisa dingindira rekuti nyika inovakwa nevene vayo sezvo nhengo dzebato reZANU PF dzakavhotera mwana wekuHurungwe.
Kunda kwangu muHurungwe wetsi zvinoreva kuti kunoedza kuti kana kuti kunopfumbidza dingindira revene vayo. Kureva kuti vanhu veHurungwe wetsi vanoda vana vavo chaivo. Handi munoziva kuti ina handisina kana mari kana chandii nacho ichikwidzana nevanhu vane mari yakawanda, asi kuti vanhu vanoda vana vavo.
Muzvare Kambuzuma, avo vane makore 15 vari mukomiti yedunhu guru kana kuti province, vanoti havaite zvematongerwo enyika vachishandisa dande mutande, asi vanoti vanopinda muvanhu.
Handiite mukumbira wavo pasocial media ende handiite politics dzekuti kana ndikaita rari ndotora TV. Aiwa, handidaro. Chero mukaenda pamagroups hambondoni ndichinyora kana meseji. So that's how I live. Vamwe vanoti vakaita chinhu chidiki diki vototora regisi mako uya, vakangotenga 5 bags dzesimendi regisi mako uya. Isi hatiite izvozvo, tinongoenda kuvanhu kumusha toita zvekumusha sezvotiri vanhu vekumusha.
Asi imwe nhengo yeZANU PF kumhangura vaAdam Piri vanoti vakadzosa vaimbo vegurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora sezvo vari munhu anotumika uye asingazvitutumadze. Hatina kunzwa kune nhengo dzakakundwa musarudzo dzemapuraimari dzakaita savaparadza amai Muriswa Chikoka kana vaZiyambe Ziyambe, asi nhengo yeparamende inomirira Norton vaThemba Muriswa vanoti ZANU PF ingadai yakaita kuti makurukota ehurumende asakwikwidzwe sezvo vanenge vaine basa rakawanda muhurumende zvinovatadzisa kuenda kumaconstituencies avo.
Chini must never expose vanhu vanoshandira president kuhurumende kumusangano futi kuti vakontestwe, nekuti nguva yacho ikuenda constituency anoiwana kupi.
Vanoongorora zvematongerwo enyika vaRejoice Ngwenya vanoti zvakaitika musarudzo dzemapuraimari eZANU PF hazvireve kuti ijekerere, asi kuti chiratidzo chekuti vatsigiri vacho vaneta nekutadza basa kuri kuitwa nenhengo hombe.
Chiratidzo chokuti vatsigiri vacho vaneta nekutadza basa kuri kuitwa nemavhetereni.
Vaenderera mberi vachiti kana mubato reZANU PF vanodawo vatungamiri vechidiki. Pazvigaro zvemuparamende 15 zvakakwikwidzwa mubato reZANU PF, nhengo ina chete ndidzo dzakadzorwa pazvigaro kuti dzizokwikwidza zvakare muzvigaro izvi musarudzo dzinouya kuti dzimiririre nzvimbo dzadzo. Zimwe nengo dzeparamende dzinosarudzwa dzinonzi dzinotokundikana kana kujekesa kuti mari dzebudiriro yematunhu dzinobva kuhurumende dziri kushandiswei. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.